manera akanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo kukadzi 18, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Momo yevatsigiri veMDCT vanoonekana nemutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai pamuzinda webato weHarvest House muHarare. Mutungamiriri weZANU PF kuManicaland wokurudzira nhengo dzebato rawo mudunhu iri kuti dziende neuwandu hwadzo kunochema wavaMorgan Tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kuBohera. Muchikamu chedu chechitendero muchanzwa hurukuro yakaitwa naTanonoka Hwande weStudio 7 naPastor Mark Pasi Mupindu vekereke yeChurch of All Nations International vari kuBritain. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Momo yevatsigiri veMDCT nhasi vawaniswa mukana wekuonekana nemutungamiriri webato ravo vaMorgan Tsvangirai avo vakashaya nemusi wechitatu kuSouth Africa. Mutumbi wavatsvangirai waendeswa pamuzinda webato weHarvest House muHarare. Rikaitinzwe kuna Thomas Chiripasi kuti zvimire sei ikoko. Mukoma Chiripasi, mungatiudze kuti kwakamirawo sei ikoko?
Hongu vanhu vanga vari mavhu nemarara pamuzinda weMDC paHarvest House apo pavataurwa navo nemutungamiriri weMDC vari zvino vaNelson Chamisa, avo vati mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanga vachifamba nevatevedzeri vavo vamefa Constantino Chiwenga navaKembo Mohadi vaenda kunobata maoko kumba kwavatsvangirai kuHighland. Vamunangagwa vavimbisa kuti sarudzo dzegore rino dzichange dziri sarudzo dzakachena senzira yekuzadzisa zvido zvavatsvangirai, asi vativo sebato vachagara vakavhura ziso nekuti vanoziva kuti ZANU PF inowanzoita chikwiribidi musarudzo nguva nenguva. Zvichakadai, mumwe wevana wavatsvangirai anonzi Richard Tsvangirai uyo asiri mwana womudzimai wavatsvangirai wekutanga Mushakabvu amai Susan Tsvangirai audza vatsigiri veMDC ava kuti vachamisa vanofanira kuzadzisa zvaidiwa nababa vavo, asi vamwe vana vose vavatsvangirai vanga vasipo pamusangano uyu.
Mukoma Thomas,
chimwe chaitikawo zvakare ndechekuti mutumbi wavatsvangirai pawabva kuchechi yeMethodist wanga wakatarisirwa kuti unge uri pamuzinda weMDC, asi izvo hazvina kuitika. Mutumbi uyu wabva kuchechi wakananga kumba kwavatsvangirai kuHighlands, uko kwauri kurara nhasi wakamirira kuti uzoendeswa kuFreedom Square mangwana pachave nerimwe gungano zvakare mutumbi uyu usati waenda kubwera kwaukatarisirwa kunoradzikwa nechipiri.
Aha, ndokubatai muromo ipapo mukoma Thomas. Ko, pange pachitaurwa kunzi tiri kutarisira vatungamiriri vemapoka anopikisa vekukinya nevekuNamibia kuti vagotaurawo neruzhinji rwemomo paHarvest House, izvi zvaitika here?
Musangano uyu wakuitwa nemutungamiriri webato rinopikisa rekuNamibia reADC vaMark Henry Venami, avo vati ruzhinji rweZimbabwe runosungirwa kuzadzisa zvido zvavatsvangirai zvekuti munyika muve neutongi hwejekerere kuburikidza nekuvhotera MDC musarudzo dzegore rino. VaRaila Odinga avo vaimbova mutungamiriri wehurumende kunyika yeKenya vanga vakatarisirwa kuuya pamusangano uyu asi havana kuzokwanisa. Vakatarisirwa kuti vachapinda munyika mangwana uye vakatarisirwa kuzotaura pagungano ramangwana. Kana vasina kutaura pagungano ramangwana, vakatarisirwa zvakare kutaura pacharadzo kwavatsvangirai. Zvichakadai vachamisa vati vatambira mashoko enyaradzo kubva kumutungamiriri weSouth Africa vasiro Ramaphosa nedzimwe hurumende dzakati wandei muAfrica yose.
Aha, aiwa ndoda kuti ndikutendei mukoma Thomas Chiripasi nekukurukura nesu muchititsanangurira zviri kuitika paground. Mova nezuva rakanaka.
Tinofenda.
Avo vanga vari Thomas Chiripasi mutori wedu wenyaya ari pa Harvest House kuHarare kune mhomho yeruzhinji rwenyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendawo kumba kwava Morgan Tsvangirai mangwanani ano, uko kwavanobatawo maoko kumhuri yekwava Tsvangirai. Vamunangagwa vaperekedzwa nemakurukota ehurumende ane chitsama anosanganisira vakafanobata chigaro chegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo pamwe chete nedzimwe nhengo dzeZANU PF. Vamunangagwa vanonzi vavimbisa kuti hurumende yavo ichamirawo nemhuri yavatsvangirai kusvikira basa rekuradzikwa kwavo rapera. Vanongororazve matongero enyika uye vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muPretoria kuSouth Africa. Dr. Ricky Mukonza vanoti vanoona zvaitwa navamunangagwa zvekunochema nemhuri yekwatsvangirai sechinhu chakakosha zvikuru pachitariswa chivanhu chedu. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvaitwa nemukuru wenyika zvinoda kuti zvirumbidzwe nekuti chakanaka chakanaka mukaka urungwe munyu. Vaenda kunochema vanga vari mutungamiri webato rinopikisa guruguru muZimbabwe. Varadza unhu unotarisirwa pachivanhu chedu kuti pashaya munhu. Munoda kuti mese senharaunda kunyange manga muine pamaipikisana musangane muchinyaradzana nevafirwa.
Muri kuona here sekuti hurumende iri kuedza kumedza musangano weMDC nekuvaitira zvakanaka?
Hapana anganyatsoziva chokwadi kuti hurumende yakanangei, nekuti ngatirangarirei kuti tine sarudzo dziri kuuya. Naizvozvo vakuru vedu vanotaura kuti rinonyenga rinowarara rinozosumudza musoro rawana.
Tanzwawo vechidiki vemusangano weMDC vachiita sevane kunun'una kuti ZANU PF yaakuita senge ndiyo yaakuenda kumberi mberi pabasa rekuchengetwa kwavatsvangirai.
Nyaya iyi ingaonekwe nepaviri vazininga. Nekuti nhoroondo yezvematongerwo enyika emuZimbabwe inotiratidza kuti vamwe vevanhu vari kuratidza kuchema zvakanyanya vatsvangirai ndo vamwe vevanhu vaivashunguruza. Tsvangirai vakarohwa pane vaida kutotora upenyu hwavo chaihwo. Vanhu vese ivavo vakanga vari kudivi reZANU PF kana hurumende yeZANU PF. Saka vechidiki pavanenge vachiratidza kunyunyuta ndoo zvimwe zvezvinhu zvavanenge vachirangarira kuti aiwa ima hamugoni kuita sekuti ndimanyanya kurasikirwa munhu wamaishungurudza kudaro.
Avo vange vari Dr. Ricky Mukonza vachitaura parunare vari kuSouth Africa neStudio 7. Zvichakadaro, sachigaro webato reZANU PF amai Opa Zvipange Muchinguri Kashiri pamwe chete nasachigaro webato iri mudunhu reManicaland vaMike Madiro nasi vakurudzira nhengo dzebato ravo reZANU PF kuti dziende kunochema mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kumusha kwavo kwahumanikwa kuBhoera. Mutori wedu wenhau Lloyd Moyo anoti panyaya inotevera.
Mai Muchinguri Kashiri vataura mashoko aya nhasi pamusangano webato ravo weProvincial Coordinating Committee PCC wekuvagamuchira pakusimudzirwa kwavo kuve sachigaro weZANU PF munyika yose. Vaudza nhengo dzavo kuti hapana chakaipa pakuenda kunochema uye kubata maoko pachaligwa vatsvangirai sezvo ari mwanakomana weZimbabwe wekudunhu reManicaland uye vakashanda vose muhurumende yomubatanidzwa. Mai Muchinguri Kashiri vashora pfungwa dzekuti kunochema vatsvangirai kana uri werimwe bato unenge watengesa
kuwa nakasiyana chinega kubva wati nazvo vara vamutuka achi bata mahoko kwenye mziti. Asi wanawaka kwa wetu na mchenge sana na kawana mazurupu. Ukawana waka dago, hali kumwaka.
Mashoko amai mchinguri kashiri atsinirwa natsachigaro wezano PF mudunhu remanika lende vamaik madiro vamadiro vati kunochema vatsvangirai neimwe nzira kunobatsira kuti vakwanise kuwana rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi mishoma inotevera vamadiro vati vatsigiri vezano PF vafanirwe kuenda kunochema mufi vakapfeka mbatya dzemusangano wavo sezvo zvichizokwanisa kuitisa mirizhonga sezvakamboitika parufu rwemudzimai wavatsvangirai amai Susan Tsvangirai makore akati kuti afura apo vakashaika mutsauna yemotokari vagift kagwida vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF kuno kumanikaland vakagwida vakurudzira nhengo dzebato ravo rezano PF kuti dzisarege kuenda kunovigwa vatsvangirai senzira yekunotapa urongwa hwebato iri nemusi wechipiri
Saka nengo kusangana nevanhu kubhohera achibatsira ivo kuti tirimo tichiyenderana zvinangodaona zvichiitwa nemdc waone kukosha kwedu kwemusangano wezano PF.
Asi sachigaro wemdct kumanikaland vadavid chimini vachitaura vari parunhare vati kuda kutsvaga mavhoti parofu hazvizi zvinhu zvinotarisirwa sezvo vatsvangirai vaive munhu ane chiremera nekudero vanoda kupiwawo ruremekedzo pakuigwa kwavo vachimini vati ino inguva yokubatana kwete kupatsanurana nenyaya yezvematongerwo enyika kana kuda kutsvaga rutsigiro nepanhamo Mnemo nyaya amaya mchinguri kashiri vayambira nengo dzebato ravo kuti vasiane nemirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo amaya mchinguri kashiri vati mirizhonga inokanganisa bato ravo sezvo ichitanda vaangade kuritsigira uye zvichishoresa vati ngozi yevaurayiwa haiuyi kuzano PF
nekunobatana namai muzhuru watopera vavo isusu kuti wari isusu Zano pia vino zita distance Vomsa
yes.
Zano pia must lead by example Atini by example Atini Youth Jibati Dakota Youth Park leader Wemando Rokwati Wanama ila tutu Zitei wana wemu Zero Zangana Dakamota ora ukaura munhu ngozi haiendi kuzano PF inoenda kumba kwavo ndatidzidze izvozvo hatina mazvinotibatsira uri kuuraya zano PF uri kuti vanhu vatize munyaya idzodzo ndiri kuti vanhu vamwari ngatirambei takabata ngatirambei takabata napese kurichai
Pamusangano wezano PF wanhasi uyu pataurwawo nyaya yekuunganidza mari kuti vakwanise kuvaka mahofisi emuzinda wavo uye nekuita mhemberero dzekusimudzirwa kwaamai muchinguri kashiri mubato nhengo dzebato iri zvekare dzayambira vechidiki kuti varemekedze utungamiriri huripo Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lloyda Moyo.
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Iko zvino tombo kupai zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo muchirongwa chevechidiki. Pazuai mhuri yeStudio 7 ndinokuchingamidzai zvakare svondo rino. Inini ndinonzi Evans Zininga, ndauya nechirongwa chevadiki cheyouth chatinogara tichiuya nacho svondo rega rega, tichikurukura nevechidiki vakasiyana siyana, tichinzwawo zviri kuitika kwavari. Saka nhasi tabva tauya nacomrade Bvondo. Tina mukoma chidziva nhasi pano. Mukoma, hepi mo? Kwazuai.
Kwazuai mukoma Evans, kwazuai vateereri.
Aiwa, ndinokutendai nekuti wanira mukana iwoyo kuti tikurukure. Tinoziva kurukumhanywa mhanywa izvozvi. Zvino mukoma yapimo, tiri kutaura nemi tiri mumazuva ekuremerwa. Mashoko enyu takatarisana nekushayika kwemukuru atisiyawo yangavewo yekuti kudii tisati takurukura hedu dzimwe nhau dzakasiyana-siyana.
Tinotenda. Aiwa, ndine kushungurudzika zvikuru nechiitiko chakaitika marumwe zuro ayo, kushayika kwemukuru wedu Dr. Morgan Richard Tsvangirai, vangu varivo purezidendi vebato redu. Baba vaTsvangirai vanga vari munhu watinoti isusu vechidiki vaiticherechedza zvakanyanyisa, nekuti panguva ino yandandiri mutungamiri wevechidiki ndonguva yavaTsvangirai yavataura vakativo Bvondo, ndinoda kuti utarise nyaya yevechidiki. Tione kuti vechidiki vawana zvigaro kumaconstituency, tione vawana zvigaro kumakanzura, vati vayochange vachipinda mukabhineti. Ndoda kukuona vachisenza vachimepa zvinhu izvo zvichinge zvichibuda. Saka sevechidiki veZimbabwe ndinoti tarasikirwa zvikurusa. Asi zvandinoda kungondiudza vana veZimbabwe ndezvekuti Baba vaTsvangirai vakatipa gwara yatinotiwo vision yatisharamba tichiteedzera. Iyoyo vision iyoyo ndinozva kuti inonotisvitsa kuZimbabwe itsva. Saka isusu sevechidiki veZimbabwe hatizofi takabetraya Baba Morgan Tsvangirai, nekuti tinoziva zvave zviri chishuviro chemwoyo yavo. Angai iri shungu dzavo dzekuda kuona Zimbabwe iri Zimbabwe yakanaka. Zimbabwe inosimudzira avo vanenge vachitambudzika. Zimbabwe inopedza nyaya yekumarginalizwa kwevechidiki. Zimbabwe ine maequal opportunities for all.
Tiri kukunzwai mukoma hepimo. Zvino ndotarisawo kuti tiri kunzwa nekuona mhatsu upatsu iri kuitika iye mumazuva iwaya atatarisana nekuzosvika pakushaya kwavaTsvangirai aya. Iri kukusiya iwo makamira papi imi sevechidiki muMDC?
Aiwa, isu mhatsu upatsu akutotaurwa mamwe angovowo masocial media. Bato redu rakati mazuva mashoma darika ndingati zvakazonoita maringe nemusi wazoshayika mukuru wedu. Asi muitikiro wazvakaita ndewekuti takanga tatodeedza musangano mukuru wekuti tigadzirise problem yakanga iripo mukati memusangano. Saka problem iyoyo musi waitevera mushure mekunge vaTsvangirai vashayika, ndo musi watakabva tagara sangano guru redu remusangano rinova iro inonzi MDC National Council, inova the supreme board between my congresses mukupa madecisions kumusangano. Saka iroro ragara rakabva rasila problem yakanga iripo. Yakanga iri problem yekuti ndiani ari acting president, sekuti pakanga paine kusanzwisisana ipapo tikati aiwa musangano une vanhu patangirai vakagara vachiti aiwa kana tanetsana tinoenda kui kuvanhu nobva taenda kuvanhu vanhu vakanotaura kuti aiwa ava acting president wedu tichinda mberi ibaba advocate Nelson Chamisa.
Muri kutaura kuti shiviro yavatsvangirai yanga iri yekutiwo nemiwo mupindewo muzvigaro zvekumiriririra munzvimbo dzakasiyana-siyana. Gadziriro yenyu takatarisana nesarudzo dza 2018 yanga yave papi?
Aiwa, gadziriro yedu yasvika pamusoro chaizvo izvezvi. Papa pandiri ndakatoreceive malist kwatakaita mapout nepap kuti ndo kunenge kuchizomira mayouth nzvimbo dzakaita sana Highfield West kwatei tichimira isu vana bvondo. Takatarisa takati isusu nzvimbo yese kwakanga kwakambomira muyouth muelection ya 2018 kana kuti kwakambocondesta muyouth nzvimbo iyoyo inoita automatic youth constituent.
Ndo pedzisa hangu ndichiti kune kumwe kunongedzerwa nongedzerwawo nekupomerwa pomerwa kunenge kuchiitwa neveruzhinji venyika vachiti mayouth ari kurasika, mayouth ndiwo anorova vanhu, mayouth ndo vanokonzera nyonga-nyonga. Shoko enyu amungasiriwo ruzhinji rweZimbabwe nevamwe vechidiki vakateerera ndiye kuti kudii?
Aiwa, ndinoti kana kuine mayouth anorova vanhu asi mayouth ekuMDC Alliance kana MDC dzemovement yandiri chair, isusu toda kuti mumwe nemumwe azvipire anozvishandira tisenzere nyika yedu kuti open space vechidiki veZimbabwe yatinokwanisa kuti tiri kuzvimiririra such that tinokwanisa kuva maresponsible citizen because tinenge takuziva kuti there is something for us in whatever we are doing as a government, as a nation.
Aiwa, ndinoda kuti ndikutendei mukoma Happy Muchidziva nekuve nesu pachirongwa chedu chanhasi tichitarisana nekuchema kwamuri kuita mukuru wenyu vatsvangirai. Maita zvikuru nekuva nesu.
Aiwa, ndinotenda vechidiki, ndinongoti define, secure and defend your future.
Aiwa, zvakanaka. Iruzhinji rweZimbabwe nemhuri yedu yeStudio 7 avo vanga vari mukoma Happy Muchidziva, vamwe vanovaziva nekuti Comrade Bondo, mutungamiriri weboka revechidiki muMDC. Tinokutendai nekuve nesu muchirongwa. Tichadzoka zvakare svondo rinouya tichikurukura nevamwezve vechidiki. Ndinokuonekai nemufaro. Zita rangu ndinonzi Evans Zininga. Iko zvino tombo chienda kuchikamu chedu chechitendero uko kwamuchanzwa hurukuro yakaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 na Pastor Mark Pasi Mupindu vekereke ye Church of All Nations International vari kuBritain.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu,
Yesu simba rangu,
unondipa simba.
Kana ndakaneta
ndichitadza kufamba, imi mwari makanaka, unondipa simba.
Manheru akanaka vateereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai zvekare nemufaro muchirongwa chedu chezvechitendero. Vana veZimbabwe vanomanya-manya neshoko rashe kunyika dziri padyo nedziri kure. Asi nhasi ngatiendei kulista kuUnited Kingdom tinonzwa zviri kuitika ikoko.
Yeah, ndi Pastor Mark Pasi Mupindu, tiri ku United Kingdom, Leicester. Tinotungamirira church ikoko, Church for All Nations International, in about 17 different nations. Mainly we focus on the youth and my couples, and then we also do a lot of leadership training.
Mataura nenyaya yevechidiki munoshanda navo sei?
Yeah, my daughter who is 24 ndiye leader of youth. We allow the youth to be free in terms of ma meetings avo, ma topics avano discussa. So vanoita meetings avo.
Zviri kuitwa vechidiki uye zvavari kuitavo ivo pachavo zviri kubudisa mabhudzi here?
Taitotaura this Sunday kuti group re youth ed havana kuwanda maningi stere, but varikutanga kuto create a grow a lot of them too. Yeah, vanewo maactivities avo avanoito ivo, but we focus on them serving kuchechi them having their meetings and also going out in the community.
Mataura pamsuro pe vakawana na avo vamunoti ma couples.
Yeah.
Munoraitirei.
My marriages kana tiri kuno diaspora. They shake a lot because of culture change and some of the challenges we meet, especially in the UK. Chinoans with my couples item a problem yeah, the marry, yeah, the one child care. You know, just the culture shock. A lot of things kana work no things change. And then to not our manje Bible, don't go Bible manje in their lives because Bible can do any solution there say kuma youth ma couples.
Ko Pastor Pasumpindu, vatende vanouya kwa mwiri vachichema kuti nina matayo yavo haisi kusvika, haisi kudavirwa nanyadenga, munovati chinyi?
Kunaka, kune vanhu vakawanda vatinotaura nawo, vanodai ngati quick fix. Yeah. Yeah, and not microwave Christianity, but no longer can one matter of off mouthy since not change. No, the terms as it change. Chop chop. No fun out of Zouti can on go on my habits as it right. Just all the time. The terms no matter owner, Zuk Famba, who are author and in pastor as Fambi. You are looking for a quick fix. I connect quick fix. I po.
The papi mbaibiri pane shoko rinokubata ine simba nekukurudzirai kuita basa renyu.
Yeah, kune scripture recognize chapter 40. Yeah, ndino anzo ndino ifarira stereks scripture here recognize chapter 40 as in 30 and 31. It not anzi your day that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So, in as a pastor, you don't need those strengths, man, you know, from now on. So, in the age of the drop, you want to be in it, tomorrow I listen this. Can I listen to this? I'll be listening this around.
Vadiwa vatereri, tashika kumagume chorongwa chedu cha nasi. Avo vanga vari Pastor Mark Pasumpindu, the Church for All Nations International. Muno kuna kuwabata pa phone, kana pa WhatsApp, pa number, zinoti
44754-580-8173. Tinotenda tanonoka wande tichivimba kuti muchange munaye zvakare svondo rinouya panenge achitiunzira chimwe chirongwa chezvechitendero. Makaterera ku Studio 7 tichitepenyura tiri mu Washington DC.
People start to turn it around when they triumph over poverty. I want to be there when the people win the battle against AIDS. I want to lend a hand. I want to be there for the alcoholic. I want to be there for the drug addict. I want to be there for the victims of violence and abuse. I want to lend a hand to my nuns, to my nuns.
My cause is beyond my table. My call past the mountains and valleys. The wastelands of my land lead me there. And certain fetching pastures yearn for my presence. The skies are blue. As they stand through, I wonder, do they need me?
I wanna be there when the people win the battle against hate. I wanna lend a hand. I wanna be there for the victims of violence.
Kambo kakanyororera kanonzi tumamina kachibva kuna Yuma Sekela kabakati swededza kumupendoro wechirongwa chedu chanhasi. Totarisa misoro yenhau dzedu zvakare. Momo yevatsigiri veMDCT vanoonekana nemutungamiriri webato ravo vamogeni tsangirai pamuzinda webato weHarvest House muHarare. Utungamiri wezanu PF kumanikaland wokurudzira nhengo dzebato rawo mudunhu iri kuti dziende neuwandu hwadzo kunochema vamogeni tsvangirai pavacharadzikwa nemusi wechipiri kubohera. Muchikamu chedu chechitendero manzwa kuna tanonoka wande achitaura na Pastor Mark Pasi Mupindu vekereke of all nations vari kuBritain. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire kustudio 7 at voashona.com. Ano kuoneka hii ne mufaro ndini Evans Zeninga.
Soku izika tisenda baku VOA.